manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechitatu ndira 19/2022 makatirira ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC ndauti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi MDC Alliance inoti inovimba kuti nengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume
Zimbabwe ichaita mabielections muna 2022 saka kazhinji kacho kwetinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa panorohwa vanhu chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe
sangano revatori venhau rotyira kutyorwa kwekodzero dzevatori venhau munguva dzesarudzo vanhu vasere vakafa nechirwere checovid-19 munyika nezuro iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC MDC Alliance inoti inovimba kuti nengo dzayo dzese dzakadzingwa muparamende nemakanzuru dzichadzokera pazvigaro zvadzo musarudzo dzichaitwa muna kurume Godwin Mangujka anotipanyaya inotevera
Mutevedzeri wemutauri webato iri vaGift Ostalo Siziva vaudza Studio 7 kuti vamutarisira kuti nengo dzavo dzese dzichakunda nekuti ndizvo zviri kudiwa nevanhu vakavhotera vanhu ava musarudzo dza 2018.
Vando vari kutaura kuti tiva kuchina by-election tiva kuratidza vamanzvera nezanupiefu kuti isusu tichakatsarudzana nokuda kuti vabate basa saka ndonyaya dziri kubuda mumacommunities ndonyaya dziri kubuda kunharaunda dzakasiyana siyana across the country
sachigaro webato iri kumatebeleland north zvakare vaimirira binga north munational assembly vaprince duveko sivanda vaudza studio 7 kuti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzichaitwa musi wa 26 kurume vati vanhu vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavakaitwa nekudaro vanoda kugadzirisa nyaya iyi pasarudzo vati ivo nevamwe vavo vese vakadzingwa vachadzokera pazvigaro zvavo muparamende nemakanzuru
maconstituencies ose akatorwa navachamisa mu-2018 ari kudzokera akadaro zvatiri kutarisira kuti tichawedzera nezano kwakadzingwa kana kuti kwakashayika mamembers of parliament ezano isusu edu atori muhomwe taakutoda mo kutorera zano kuratidza kuti 2023 tiri kutora hurumende
vaethridge kureva avo vaimirira epworth vanoti vanotarisira kudzokera kuparamende nekuti veruzhinji kuepworth vanovimba nebato ravo
vanhu kana vachitiona isu sevamiririri vemdc vanoona hope yakanyanyisa tariro yavo yangova muMDC chete ende vanhu vese kuepworth almost 85% vakatongomirira chete kuti vaise vhoti vakangomirira kuti vaise vhoti
Vasizi vavaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti nengo dzeparamende nemakanzuro adziite zvido zvevanhu uye bato ravo rave nehwaro hwekuona kuti vanhu ava vari kugona basa here kana kuti kwete vati izvi ndizvo zvichashandiswa kuona kuti vanhu ava vomirira bato zvekare here kana kuti kwete musarudzo dza 2023
Members of Parliament nemacouncillors vachiva machampions ekufambisa zvido zvevanhu mumavirus leadership platforms avanogara like Parliament and a local council board vavanenge vachifambisa nyaya dzedevelopment nyaya dzekuti vamirire makodzero evanhu nekuti ndo the central objective yavakasarudzirwa kuti vaende kuParliament
vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira Vasidix Muradzikwa vanoti danho ratorwa neMDC Alliance rakanaka chose uye nhengo dzebato iri dzichakunda sezvadzakaita muna 2018. Vati hapana chakanyanya kushanduka kubva panguva iyi.
Sekuona kwangu vatsigiri nevanhu vebato reMDC Alliance rinotungamirwa navane Nelson Chamisa, vanhu vanoziva zvavanoda ende vari clear pakuziva zvavanoda nevanhu vavanoda, uyezve hapana chingatadzisa vanhu ava vakadzingwa kuti vadzokerezve vachinokukwidza nekukunda mumabielections atakatarisana nawo, nekuti vanhu vakambenge vakavasarudza pekutanga ndiozve vanhu vachazovavhotera mukati menzvimbo dzavo, uyezve vanhu vakanga vane kugunun'una kukuru pakudzingwa kwavakanga vakaitwa navaDouglas Ngonzura vachiti havasiriwo vakaita kuti vapinde pazvigaro izvi, ndio vakavavhotera kuti vapinde. Saka vanhu ivavo zvakare vachavavhotera kuti vadzokere pazvigaro zvavo.
Asi vamwewo vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vaJoel Mukusha vati nyaya yemakakatanwa nekurwirana mazita inogona kukanganisa zvikwata zveMDC musarudzo.
Makwizi ngaasangeitwa mumapoka ezvamatongerwo enyika okungoti vanodamburana damburana. Vanhu havana kumirirana kuti vadamburane damburana zvokuti ndozvavaitsvaga. Vaitsvaga kuti utungamiri hunge hwakanaka. Kana yanga yava yokwana Bvanyangu, vanhu vachangoona kuti zvimwe tinopedzerei nguva hendi yedu zvekune vanenge vakaita sevakarondeka weinga vakadaro. Saka pachaita kudamburirana ipapo, nhembe dzichadamburiranwa nokuda kwenyaya iyeyo.
Mamwe mapato akaita seMDC yavamonzora pamwe nezapu ari kupindawo musarudzo idzi. Mangwana ZANU-PF iri kuita sarudzo dzemapuraimari dzekutsvaka vanhu vachamirira bato iri musarudzo dzemabielections muna Kurume. Mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakati bato ravo richakunda musarudzo idzi kusanganisira sarudzo dzichaitwa muna 2023. Sarudzo dzemusi 26 Kurume ndedzekutsvaga vanhu vachatora zvigaro zvenhengo dzeparamende nemakanzuro akadzingwa basa kana kufa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Sangano revatori venhau remisa Zimbabwe rinoti nemamiriro akaita zvinhu gore rino vatori venhau muZimbabwe nedzimwe nyika dzemusadhak dzine sarudzo vachatyorerwa kodzero dzavo zvakanyanya. Sangano iri ratiwo riri kunedzekana nemashoko akaburitswa neCitizens Lab yekuCanada anoti Zimbabwe, Zambia neBotswana dziri panyika nomwe dzemuAfrica dziri kupomerwa mhosva dzekusora zvisiri pamutemo vanhu vadzo dzichishandisa unyanzvi hunonzi Circle Spyware. Gore rino Lesotho neAngola dziri kutarisira kuita sarudzo, uye gore rinouya Zimbabwe, Eswatini neMadagascar dzichaendawo kusarudzo. Misa Zimbabwe inoti munguva dzesarudzo hurumende dzinodzika mitemo yekuomesera vatori venhau nevanopikisa. Mukuziya nyaya iyi tabata mukuru wemisa Zimbabwe vatavani mwoyo.
Tochitarisira kuti mudunhu redu nyika zhinji dzichange dzichienda kusarudzo mugore ra2022 na2023. Zimbabwe ichaita mabielections muna 2022. Saka kazhinji kacho katinoziva kuti kana tasvika munguva dzakadai panofiwa, panorohwa vanhu. Chatinokurudzira ndechekuti vatapi venhau vachengetedzwe, uyezve kuti kana vanhu vaita sarudzo dzavo dzichengetedzwe. Tochitarisira zvakare kuti nenguva yatiri kuenda 2022 chii chakamboitika mushure umu. Mushure mugore ra2021 kwakava nekudzimwa kwemadandemutande.
Zvakaitika kupi izvi musadhak?
Kune nyika nhatu dzemusouthern Africa dzakadzima masaisai. Democratic Republic of Congo muna 2021 munguva yekusarudzwa kwemutungamiri wenyika. Eswatini yakadzima kaviri muna Juni nemuna October vanhu vachiratidzira kusafara nekutongwa kwamambo. Tochienda zvakare kuZambia yakadzima muna August munguva yesarudzo dzemaelections dzavo. Izvi zvinotiratidza kuti nemaelections atatarisana nawo muna 2022 na 2023 madande mutande ari parumana nzombe. Saizvozvo ngatigare takatarisira nekutora matanho akakosha kuti tinge tichivhika kuti madande mutande aya asavharwa. Tochitarisa kuti mugore ra2022 tiri kupinda nemitemo yakagadzirwa kuti icherechedze kana kuti isunge vanotaura nhema mumakotsi nenyaya dzeCovid.
Yaka tangira kupi mtemwe?
Yaka tanga kuiswa nenyika ya South Africa muna 2022. Munatwe mgorero Botswana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Zambia, Zimbabwe zikabatira. Zikaisawo mtemwe ya Zimbabwe ichibva yaenda kumirisa.
Sei mchiti ya kavea dzikisa gecho?
Nekuti ya kaisa chikamuche 14 ya tino tiyo masendenzi inoshika 20 years mchiere kano kange wa batwa ni mosha ya kutaura jisizo inoshe COVID-19. Ninyo ya ze Omicron zikwezi tunaona kuti mitemwe ichawe zira ushandiswa pane uti ibiswe kozo ita ozwa kare chatinoona ndeche kuti watapwe nao ne kucherechezwa kwe nao ndo zvimwe zvakanga zvakakanganiswa zvikurusa nedenda reCovid.
Mukuru wemisa Zimbabwe vatavani moyo vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera tabatawo mutedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Paradza avo vanakurirawo vanopikisa nyoka menyu vachiti vanombombunyikidzawo vatori venhau. Asi vanopikisa vanogara vachiti hurumende ndiyo inozikanwa nemangoromera ichishandisa mapurisa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaparadza.
Isusu segovernment seministry of information tiripo pakudzivirira zvakadaro kuona kuti kodzero dzevatori venhau dzachengetedzwa. Saka tichaita misangano nevamwe kunyanya-nyanya vemapoka ezvematongero enyika nemapurisa.
Munenge muchida kuvaudza kuti kudi?
Tivaudze kuti majournalists oro vatori venhau vatapi venhau vapiwe mukana yavo yekuti vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa kana kuti pasina kuharaswa pachirungu. Saka tichataura nezvazvo nokuti dzimwe nguva vatori nhau ava vari kumbunyikidzwa neavo vanoita nezvematongerwo enyika kunyanya-nyanya veopposition.
Ko vanopikisa vanotyora sei kodzero dzevatori venhau? Tinonzwa kanguva dzakawanda vanogara vachitiwo hurumende ndo ine mangoromera, vanoita sei?
Vanomboita dzimwe nguva dzavanotandanisa kana kuti vanhu vavo vavanorova vatori venhau. Saka isu seministry toda kuzvigadzirisa izvi kuti zvisaitika.
Munotanga rini?
Kutanga nemabielections ari kuuya muna machaya tozoona nesarudzo hombe yemageneral elections yegore rinouya. Saka izvozvo zvozvo ini ndakamirira mukuru wangu mai Mutsvangwa tichazama patinogona napo kuona kuti tataura nevane mamwe mapoka kuitira kuti vatori vedu venhau vaite basa ravo pasina kumbunyikidzwa.
Mutedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vasere vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, uye vamwe vanhu mazana mana ane makumi maviri nevanomwe kana kuti 427 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana maviri ane makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 5266, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri ane makumi maviri nezvitatu zvine mazana masere ane makumi masere nevanomwe kana kuti 226887. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri negumi nezvishanu zvine mazana masere nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 4,215,836. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri nemakumi mana nezviviri nemazana mana ane gumi nevana kana kuti 3,242,414. Ukuwo vabaiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matatu zvine mazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 30,841. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inotiwo ine urongwa hwekubaya nhomba yeCovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vari muKiev kuUkraine, uko vari kuita hurukuro nevatungamiri venyika iyi murwendo rwavanoti nderwekubatsira kuderedza kusagadzikana kuri munyika iyi zvitevera kuunganidzwa kwemauto emuRussia pamuganhu wayo. Vanhu gumi vafa muMadagascar zvitevera kunaisa kwakaita mvura nezuro usiku muguta guru renyika iyi reAntananarivo. Izvi zvaziviswa nebazi rezvemukati menyika. Mvura iyi iri kutarisirwawo kuwedzera zvakanyanya nemusi wechina uye icharamba ichinaya kusvika mukupera kwemwedzi. Chikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Nhasi tine hurukuro navaAlec Sandikonda Sakara avo vari muLilongwe guta guru reMalawi, uko vakavhura chitoro chavo chinotengesa zvekuvakisa dzimba. VaSakara vakaberekerwa kuKaroi mudunhu reMashonaland West vakadzidza kwakare kuKaroi nekuChinoi. Asi nekuda kwekuoma kwezvinhu munyika vakazowana mukana wekubuda munyika muna 2005 vachinotsvaga mafuro manyoro kuMalawi. Vanoti zvinhu zvakambotanga zvakavaomera semunhu akanga asiri kwake, asi vakazogadzikana vakakwanisa kuzovhura chitoro chavo icho vanoti chave kuvapawo mari yekuti vakwanisewo kubatsira kubhadharira mari dzechikoro vana vanoshaya vekunharaunda kwavakazvarirwa kuKaroi. Ndatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ini muZimbabwe ndakabva mo 2005 kuya kuno kuMalawi, and ezvinezvi ndine 17 years ndiri muno Malawi.
Chii chakaita kuti munge muchibva kuZimbabwe muchienda kuMalawi?
VaJonga, ini chakaitika kuti ndive ndiri kuno kuMalawi, matambudziko andaisanganawo muZimbabwe, kushaiwa mabasa, kushaiwa mabhizinesi ekuita. Saka ndizvakaita kuti inini ndive kuno kuMalawi ndizotsvagawo chouviri.
Masvika kuMalawi, ibasa ripi ramakanokwanisa kunge muchisangana naro kana ramuri kuita?
Basa randiri kuita kuno vaJonga kuMalawi, ndakavhura kabhizinesi kangu kehardware. Ndirikutengesa zvinhu zvangu momo, sekutengesa zveplumbing, zveelectrico nezvimwewo zvehardware. So izvo ndizvo zviri kuita kuti mhuri yangu irarame uye ndiwanewo chouviri.
Mune tarisiro here yekuti nerimwe zuva muchawanikwa muchidzokera kuZimbabwe?
VaJonga, tarisiro yekudzoka kuZimbabwe iripo, and ndinofunga zvisingaite kuti ini ndidzokere muZimbabwe. Saka nenyaya yeupfumi hwenyika yedu yeZimbabwe nekumbunyikidzwa kwevanhu kuita mabhizinesi, saka ndinoona zvisingaite kuti tichiita bhizinesi imomo. Saka that's why tiri munomo tichiitaita then mabhizinesi edu then tichiita sei, tichivatumidzirawo vanhu kumusha kwechouviri. And tarisiro yekudzoka muZimbabwe irimo zvisingaite, and because kuno kwatiri kuno inyika yevaridzi, isi nzvimbo yokuti tinogona kuda sei tinogona vaka musha kunoku, because tinogona kutenga stand hurumende yekuno yatitorera futi. That's why kunoku tichingochengetawo tumari tedu kuti nyika yeZimbabwe ikachena manje, pakuchadzokera chiZimbabwe kunoita zvinhu zvedu imomo zvakanakanaka.
Kunyange makabva zvenyu kuZimbabwe, mune zvimwe here zvamuri kuita kuZimbabwe zvingava zvekubatsira kana zvekusimudzira upenyu hwenyu?
Zimbabwe kupanene zvakawanda zvandiri kuita, sekubatsira maschool fees evana ikoko nekushayiwa kwemabasa kuri kuZimbabwe uku. Saka kunoku ndiko kwatiri kukohwa zvinhu kuti tichibatsirawo ikoko kuZimbabwe. And vanhu vakawanda vari kubva muZimbabwe vari kuuya muno Malawi, and ndinovabatsirawo futi kwatsvagirawo tumabasa nezvimwe nezvimwe kutiwo vaone chiuviri pamoenda kumabasa kure kure ndoenda mainterviews then ini ndinova batsira one ma transport nekamarika ndirikuwana karika shoma batai wa tirikuita zvinhu zvakanaka kuno kubalawi.
Kune dzimwe nyika zvakaita seku South Africa neku Zambia tirikunzwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru veku Zimbabwe vanenge vasiri kufarirwa nezvizvarwa zvenyika idzodzo. Imi kumalawi muri kugara sei?
Aiwa kuno kumalawi tiri kubatwa zvakanaka endi Malawi yakasiyana nedzimwe nyika. Malawienzi vanhu vakanaka endi tinobvumidzwa isusu maZimbabweenzi kuita business redu pese pese because iwo vakaona isusu vanoona se vaona hama dzavo endi shona iyi yatiri kutaura Studio 7 iyi inonzvika pese pese kuno kutokona kutaura pese patinoda even mubhazi tichitaura shona endi iseka futi endi aiwa ivanhu vakanaka Malawienzi endi tinotenda kuna Mwari kuti Malawi vanotibata zvakanaka.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaAlexander Konda Sakara vari parunare kuLilongwe kuMalawi naJonga Kandemiri weStudio 7. Vabereki vakawanda vanoti vari kutambira nemufaro rubatsiro rwemishonga yechirwere cheshuga iri kupuwa pachena vana vavo vane dambudziko iri. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Momo vabereka va Bernard Mujei avo vane mwana nemakore 10 nemapfumba mwana chirwere cheshuga vanoti vari kubatsirikana zvakanyanya nemishonga iri kupiwa pachena mwana wavo nesangano reZimbabwe Diabetes Association. Sangano iri kupa mishonga iyi pachena kune avo vane makore asingadarike 25 nemashanu.
Zvakatibatsira chaizvo zvikuru chaizvo konsidari mishonga yacho madhuro yari kuita. Zvakatibatsira kuti dai zvaramba zvakadaro zvabatsirawo ruzhinji rwese rweZimbabwe because condition yatina nevana iyi inotoda kutobatsirana. Saka ndiri kuona tiri kubhenefita zvikuru sevabereki.
Vamujei vanoti mishonga yechirwere ichiri kudhura zvakanyanya kuzvitoro zvemishonga. Vanoti vasati vawana rubatsiro urwu vaitenga mishonga wemadhora 10 pamwedzi nechidimbu vachiti zvaida mari yakawanda kuti vakwanise kuwanisa mwanakomana wavo mushonga wegore rese.
One bottle chinoita kuma 9 chongoita pa $10 anogona kuchishandisa pamwedzi nehafu. Mukada kuti mutarise kuti pagore kuti imari inenge yashandiswa ipapo tozotenga futi masirinji acho ekubayisaya apa vari kupuhwa mushonga wacho nemasirinji acho ekubayisa saka zvinobva zvatiringikira.
Mumwe mubereki amai Faith Makoni avo vane mwanasikana nemakore 10 nematanhatu ane chirwere cheshuga vaudzawo Studio 7 kuti zvaivaremera zvakanyanya kuwana mari yemishonga.
Hazvatibatsira kozi tangachiita machallenges nekuwana mari tenga mushonga weshuga nekuti mushonga weshuga uri kudhura.
Vanotungamirira zvirongwa zveZimbabwe Diabetes Association vaSimeon Jamanda vati sangano ravo riri kubatsira vechidiki ava nemishonga nezvinoshandiswa mukuvheneka mamiriro eshuga pachirongwa chavakabatana neInternational Diabetes Federation.
Tiri kubatsira vana vane makore 25 years zvichidzika nemushonga wechirwere cheshuga. Tine urongwa hunonzi Life for a Child hwakauya neinonzi International Diabetes Federation. Urongwa uhu ndehwekuti mwana wese ari muZimbabwe ane makore 25 years zvichidzika pasi anofanirwa kuwana mishonga nezvekutestisa shuga pachena. Saka tiri kuzvipa izvozvo mukubudikidza nemafarmasi ePremier Medical Aid Society. Ndova takabatana navo kuti tikwanise kutambidza vanhu zvine izvozvo. Saka kune vese vane vana vane 25 years zvichidzika vanorwara nechirwere cheshuga vakasununguka kuuya kuzovanyoresa.
VaJamanda vatiwo vakaona kuti avo vane makore 25 vanenge vasina mari dzekutenga mishonga nekudaro senzira yekubatsira utano hwakanaka hwevana ava vanovabatsira kusvika pamakore aya avati vanofungidzira kuti munhu anenge ukwanisa kuzviriritira.
Saka takaona kuti vana havakwanisi kupinda muhomwe dzeva vabereki kuti vaende vanotengerwa mushonga kana nguva yekuda kumushonga yakwana. Saka takaona isusu kuti mwana by the age of 25 anenge akura pedza university akusenzera kuti akwanise kuzvitengerega mushonga.
Chirwere ichi chikasarapwa chinokonzera zvirwere zvakaita seicho, kuoma mitezo, kudimburwa makumbo uye dzimwe nguva munhu anogona kuguma ave bofu. Ongororo yakaitwa nebazi rezveutano gore rapera yakaratidza kuti munhu mumwe chete kubva muvanhu gumi ane chirwere cheshuga munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munhau dzemitambo, zvikwata zveZimbabwe zvecricket nenhabvu zvafadza nyika mushure mekukunda mumitambo yazvo iyo yakatambwa nezuro manheru. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Asi vari kunyanya kufara maChevrons ayo akarova Sri Lanka nemaranzi makumi maviri nemaviri ndokumisa pamangange 1-1 makundano emitambo mitatu ayo ari kuitirwa muSri Lanka macho. Muteveri wechikwata ichi vati chafa mukombwe vanoti zvinodarisa kuona chikwata chenyika chichiita zvakadai.
Chikwata ichi chaita zvinofadza zvikuru, chaita zvinofadza dzivaradza kuti vanokwanisa kuzviti vanodadisa.
Kukunda uku kwapa maChevrons mapoints gumi ekuwedzera pamakumi maviri nemashanu aanga anawo makwikwi ICC World Cup Super League. Zimbabwe yaswetuka Netherlands iyo iri kuramba iri pamapoints makumi maviri nemashanu uyezve yave kuenda pachinhano chegumi nenhatu, Zimbabwe ichienda pagumi nembiri. Izvi zvakauya mushure memaranzi makumi mapfumbamwe nerimwe chete akakandwa naCraig Evin achibatsirwa nemakumi mashanu nemaviri akabva kuna Skanda Raza. MaChevrons ave kugadzirira mutambo wavo kugumisira neSri Lanka uyo uriko nechishanu. Mafaro emaChevrons akasanganawo nekukunda kwemaWarriors ayo akarova Guinea 2-1 mumutambo wavo kugumisira weAfcon 2021. Asi kukunda uku hakuna kunza manyukunyuku munyika sezvo maWarriors aive abuda kare mumakwikwi aya arohwa neSenegal neMalawi. MaWarriors atove munzira kudzoka kumba kubva kuAfcon uku muchato wezvikwata makumi maviri nezvina uyu usati wapera. Mungororo wemutambo wenhabvu vaMathias Kufandirimbwa vanoti igaro ziva kuti Zimbabwe vaperekedzi chete vemuchato asi ivo havafe vakachata.
MaWarriors tagara tongozvize hedu kuti kubva 2004 patakatsika kuSfax kuTunisia itimu yakafanana nevaperekedzi vemuchato vanongoperekedza chete asi ivo havachati. Chero tikaita ana nakambatini, ana mashawo munetsi, ana anipo, hatina, hatibudiriri nekuti hatigone kuronga.
Aka kaveke chishanu Zimbabwe ichidzoka kumba nechimbi chimbi dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza kumakundano aya. Akambotora mukombe wePremier Soccer League achibatira Capes United, George Mudiwa anoti zvino hazvisi kufamba nekuti Zimbabwe iri kutangira kumusoro kwete kubva pasi sezvinoita dzimwe nyika.
National team haisi yekutora 18 year old ari kubva kucollege kuendesa national team asina kumwe kwatakambomuona achitambira. Izvozvo kuri kubasa redu renhabvu iri kudherera mutambo. Kana uchinzi uri munational team unofanira kunge uri munhu akambonekwa kwaari kutamba. Unofanira kunge wakatambira maunder 15, maunder 17, maunder 20, maunder 23. Wozoonekwa unzi kwese kuri kuita continuity manje kusvika kuchi kusenior level.
KuAfcon uku Zimbabwe yakarohwa 1-0 neSenegal ikadamburwa 2-1 neMalawi ndokurova Guinea 2-1 nezvibodzwa zvakabva kuna Knowledge Musona nakuda Mahachi. Mitambo yemugroup B yakapera madeko Senegal iri pamusoro iine mapoints mashanu, Malawi neGuinea ndokuita mapoints mana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. chiri kutarisa zviri kuitwa pamwe nezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC muchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mvinzwa nhauze isindebele.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuzibandlela 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
IAmerica ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka 1918 ama observations avela ku United Nations lendawo zonke ayacho ukuthi into eqhakathekileyo ngama electoral forms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press.
Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo.
I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You will understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
one. Have you got an official sanction from parliament?
I don't need a sanction to be here.
Here, an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegates. Julius, I'm sorry, I can't.
Then the president won't happen because we have appointment with you.
Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele-South Africa, umnumzana Julius Malema, namhlanje wethekelele indawo zokudlela ezise-Johannesburg, kudaba lokuthi kuqhatshwa abaningi abavela kwamanye amazwe. Inani labatholakala bele-COVID-19 libikwa lisehla eZimbabwe ngoba ngokutshona kosuku lwayizolo, abantu abangamakhulu edlula amane 427 kuphela yibo abatholakale belegcikwane leli. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Elemelika lithi uhulumende weZimbabwe kufanele yagoqule imithetho yokhetho ukuze oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo. Lithi iZimbabwe Electoral Commission kumele ibe logatsha oluzimeleyo olulawula ukhetho kungela kungenela kwabezombusazwe. Izixwayiso lezi zethulwe isigodlo seMelika eZimbabwe kumkhankaso oqhutshwa enkundleni zokuxhumana. Isigodlo lesi sithi njalo uhulumende kufanele avumele amabandla aphikisayo ukuthi akhulume kumaphephandaba afana le-The Herald kanye lemisakazo ye-ZBC. Sengeze njalo sathi uhulumende kumele engancitshi abasekeli bamabandla aphikisayo ukudla. Umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, umnumzana Felix Magalela Mafasvanda, uthi bayavumelana lokukhulunywa yimelika.
Ama-observers previous election eka 2018 babona basebefaka okuthiwa ngama-observation besuggesta ukuthi laphana uhambanga kuhle akwenziwe kanje. Yiwumsebenzi wama-observers. I-America ilahlekanga ngitsho ngoba ibhuku elikhuluma ngama-elections ka-1918 ama observations avela ku United Nations lendawo zonke ayacho ukuthi into eqhakathekileyo ngama electoral forms. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of press. Ayacho futhi ukuthi kube le freedom of association. Ayacho futhi ukuthi abantu abaregistrwe bonke bancediswe ukuthi bazuze izithupha kwenzela ukuthi bayiregister ama birth certificate. Konke lokhu sikubona ngani izanu PF yanqaba yenza ama delaying tactics, abafuni ukuregister abantu. Abantu abavela eMathebeleland North bahamba almost 300 kilometers basiya register kobulawayo. Yiko ke sibona ngani isiqokoqela se-free and fair and legitimate election processes.
Yebo lithi akube lama reforms kodwa uMongameli Mnangagwa sesamuzwa esithi konke okumele kulungiswe sokwalungiswa akusela lutho oluyaguqulwa oluphathelane lokhetho lithini ngalokho.
Ubaba Mnangagwa uyesaba ukuthi engayenza ukuthiwa i-alignment of the constitution. I-constitution esayenzayo ngo-2013 ayikalungiswa, ayihambelani le-electoral law. Izinto zonke lezo zithiwa nguMnangagwa sakubhala ku-constitution kodwa akuka-alignwa le-constitution. Yikho ke basebenzisa izinto ezathiwo ngubaba uMgabe loSmith. Singalaleli izinto zikaMnangagwa ngoba uyesaba ngesikhiwa bathi is panicking.
Lowo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena othi iMelika kumele ingangeneli kundaba zeZimbabwe.
I-embassy yeMelika lapha uyadingisela ukuthi ona kanti kuyini okubangela ukubana bafuna ukungenela ubuswa kwethu lapha kwele Zimbabwe. Bacine befuna uba yingxenye yalabo abanye abantu abafuna ukubusa lapha kwele Zimbabwe. Kwesikhathi they actually act as if bayi-opposition political party sibili edilayo it's a government in waiting imelele ukubana ingene iqathe. Ama-political reforms akhulunywayo sukela kuqalisile i-new dispensation nale Second Republic. We have seen a lot of things zingena ku-parliament. Siyabona ama-bills amaningi aphambili before parliament right now. Konke lokhu kuyinto yokuzama ukubana kuqondiswe kubiswe ama-reforms nalawo abakhuluma ngawo. Even ama-reforms e-media, they are now over 75% done. It's a process eyenzakalayo and the parliament is seized with that process. Abahlalanga nje benza konke imizamo yonke ukubana ama-reforms lawa ayenzakale abe khona. I have no effect on that. There was a time when ZBC news crew was turned down kwi-event AMDC Alliance. Behamba kuyakhava baxotshwa badona nabantu betano bevuli nahambani kachana.
Mhlawumbe bayazixotsha iintatheli zindaba zabo ZBC labo Herald ngoba bona be-MDC ngoba bathi lapho imisakazo lamaphephandaba kahulumende ebhala khona ngabo ibhala kubi akula lutho oluhle elukhiphayo ngabo.
Angiboni kunjalo mina, ngibona kuyi issue yokuthi kona mhlawumbe nxa sebebhala babhala mhlawumbe bele one side of the story bengela iside the story yabo ngoba bona basebevele babavalela phansi. Kukanti ke vele izikhathi zonke nxa ufuna into yakho iphume kuhle ungayifihli emgodleni ithuthise phandle yikubana iphume ibe semgcekeni khona kwana yiko kunceda ukuthi kona even nxa umuntu esesithi kona usekhulume wena usebhala lokhu wena ukhulume lokwaka susithi hayi but mina ngathi kanti wena susithi uhamba njani andi yiko futhi ongadalela even i-litigation and stuff like that.
Lowo umnumzana Joseph Chuma, ilunga lebandla lezanu PF, ubexoxa lo ntungameli Nkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Abesifazana abakumabhizimusi acathulayo esabelweni sezansi emaNdebeleni bakhala ngokuswelakala kwemkambo yokuthengisela impahla zabo. Lokhu kuvele emhlanganweni lomphathintambo wezamabhizimusi asacathulayo uNkosikazi Sithembiso Nyoni othembise ukulungisisa ingxaki ababhekane lazo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba.
Abakade besemhlanganweni namhla wenzelwe eGwanda badila nxa sebasungula amabhizimusi okuziphilisa lemuli zabo. Lokhu behlangana lengxaki eziningi ezala ukuthi bengatholi inzuzo kumabhizimusi abo. UNkosikazi Lusi Hlatshwayo ongumlimi eMadobo ngomunye walabo abaswela imikambo yokuthengisela akulimayo.
Ngilimileli for the last year kodwa imarket yengayiyanjayele yaphansi ngoba siyananzelela ukuthi umumbu awunamali even e-James B. 34-32 cents per kilogram but ungakombeya le-foda is $4.50 kg but imarket yesitshayelela phansi ngingasincedisa yini.
Omunye njalo umlimi eGwanda uNkosikazi Matilda Masiya okhokhela inhlanganiso yabalimi besifazane e-Women in Agriculture yena ukhale ngesiphala sesizwe ese-Grain Marketing Board, GMB, athi siyaphuza ukubabhadala.
Sibone besitshele ubana izilimo lezi zizabhadalwa within 72 hours, but to our surprise we are not paid to date since June.
Unkosikazi Rumbitsa Yeribombo oyeBedbridge yena okhale ngebhanga leWomen's Bank athi libolekisa imali lingachasiseka kuhle ngendlela ukuyibisela.
Kwaba lobuhlungu obungathi basizise ubuhlungu ngoba when we were loaning those months abazange basele into eziningi, but when we were paying back i-interest yakhona yayingasahambelani. So kwasithiya kuyukuthi imali lezo zazingasi zingasasisebenzelanga.
Unkosikazi Sithembile Ndlovu, umkhokheli wenhlanganiso yabomama bembigo Colenborn emthandazo Women in Mining, uthi ziningi indubo ababhekane lazo.
Njalo kumayining khathesi mama kulobugebengu obuningi, sesisesaba ubugebengu abuningi. Sicela ukuthi angazi ukuthi singancediswa njani ukuthi sithole i-security.
Umphathi Ntambo bona ngamabhizimusi asacathulayo unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi ugatsha lwakhe luzakhangelisisa lezi ndubo ezibhekane labomama.
Njengabomama in production, I want to thank you ama-products engiwabona laphana mahle kakhulu, and selikhulume nge-market omama bavele eBridge. The market for craft is increasing. Sifuna ukuthi linike le National Handicraft Center eMinistry eHarare.
Uphinde wathi abathengisela ezitaladeni kumele bayakhele indawo eziqondileyo zokuthengisela ukuze bengahlali begijiniswa ngamapholisa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngokutshona kosuku lwayizolo kwabahlolwe i-COVID-19, abantu abangamakhulu edlula amani 427 batholakale belegcikwane leli, kubika abogatsha lwezempilakahle. Asebehlatshiwe ijekiseni yokuqala yokuzivikela u-COVID-19 sebesedlula izigidi ezine 4.2 million, kuthi asabehlatshiwe amabili sebeyizigidi ezidlula ezintathu 3.2 million. Kulaba zinkulungwane phose ezingamachumi amathathu 30.8,000 asebehlatshwe eyesithathu. Umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters lakwele South Africa uMnumzana Julius Malema lamhlanje wethekelele indawo zokudlela eziseJohannesburg eSouth Africa esithi ukwenza lokhu ngenhloso yokulungisa udaba lokuthi ziqhatsha abokuza abaningi kulezi zalwane zalelo lizwe. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
UMnumzana Malema uqale ngokwethekelela indawo yokudlela iCream Restaurant eseMall of Africa eMidrand. Ekufikeni kwakhe kube lokuxokozela kukhulu bephikisana lophethe isebenzi kulelo vinkili.
Yes, I made an appointment to come see you today.
In what capacity?
You'll understand when I'm a member of parliament.
Okay,
that's number
have you
one.
Got an official sanction from parliament to be here?
I don't need a sanction to be here.
You're an official government business.
I'm not government. You see the arrogance you are displaying, my man.
No, we're not going to meet with the delegation. Julius, I'm sorry, I can't.
Then there was a resident on FN because we have an appointment with you.
Umkhokhelwe EFF owephelekezelwa isiphathamandla zebandla lakhe usole abanini bendawo zokudlela sithi yibo abadala inzondano phakathi kwezalwane zakwamanye amazwe leza kwele South Africa.
They are dividing our people because when you are here and you are told people who don't come from here are the
ukuqhatsha abakwamanye amazwe kuthiwa abakwele South Africa kwenza abantu baqale ukuhlaselana.
Africans and African brothers and sisters to work together.
Ukuguqula ukamalema inkulumo zakhe ngabakwamanye amazwe sekuthiya abaningi bemangele. Ekupheleni kwanyakenye wakubeka kwacaca ukuthi akakusekeli lokhu asekutsho khathesi.
I will never take a platform and denounce Africans. I will never do it. If it means votes are going, let them go.
Angisoze ngafangasekela labo abathi abafowethu abadabuka kwamanye amazwe abahambi.
I see myself. I'm not prepared to take a platform and say foreigners must go home.
Kodwa kumnumzana Malema uyaphika ukuthi useguqule umqondo ukuze azitholele amavoti kuningi lezalwane zakwele South Africa ezithi abantu wokuza babathathela imisebenzi.
African brothers and sisters,
abafowethu abavela kwamanye amazwe balelungelo lokuhlala lapha lokusebenza kwele South Africa, kodwa ngeke kuphiwe bona imisebenzi abase South Africa bengawutholi.
Let's work together.
Selokhu Malema ememezele ngeviki ephelileyo ukuthi isiphathamandla zebandla lakhe ziza kuyakhulumisana labendawo zokudlela eziqhatshe abakwamanye amazwe abaningi. Isigcwele imfanekiso ezinkundleni zebulenjini be-internet etshengisa izalwane zakule South Africa zixotsha abakwamanye amazwe emsebenzini lendaweni abathengisela kuzo esitaladeni. Ingcitshi kwezomthetho unkosikazi Thabisen Dubazana uthi ukungena izitolo lokhu akukho emthethweni kanti futhi kuyingozi.
I think we're already on the verge of xenophobic attacks already.
Lesi senzo silengozi yokubangela ukuhlaselwa kwezizalwane zakwamanye amazwe.
Kusenja lo mgcini ihlalo enhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabuthi Mabhena, uthi bakhathazekile ngendlela uMalema lebandla lakhe abaqhuba ngayo lohlelo.
Besicabanga ukuthi bokungasiza ukuhlala labaqhathi. Ngoba siyakwazi ukuthi abaqhathi kumele babe layo information yokuthi i-restaurant ngayinye iqhathe abantu abangaki ukuthi kuyalingana lesibalo lesesabekwa nguhulumende weSouth Africa ukuthi kumele kube yi-60% South Africans and 40% ama-migrants.
Ezinye siphathamandla ze-FF lazo bezikwezinye indawo zelizwe lapho okubonakale ezinye zakhona zikuthaza ukuthi indawo zokudlela lezi ziqatshe izalwane zakwele South Africa kuphela hatshi abokuza. Ingcwethe ecubungula ngezomnotho lezisebenzi zithi abaqatshe yibo labo asebengezelela ukufuthelana kwezalwane zakwele South Africa labokuza ngoba bethanda ukuqatsha abokuza ngenjongo ezehlukeneyo. Abaqatshe babikwa bethanda ukuqatsha abokuza ukuze babancindezele lokwephula ilungelo lezisebenzi ngokungaziniki iholo elisemthethweni. Kuthi-ke abanye abaqatshi bathi abokuza bayasebenza ukwedlula izalwane zakulelo lizwe eziyabe zithembe ukuvikelwa kwelungelo lazo zinhlanganiso zezisebenzi labomthetho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ayisishiyagalolunye amiswe phambi komthethwandaba kamantshi kobulawayo namuhla kusungulwa ukuthethwa kwecala abaletheswayo elokubangela udlakela. Betshengisela phandle kwenkamba yebulawayo police station ngomnyaka odluleyo besithi badinga umkhokheli wabo umnumzana Mqondisi Moyo. Bahlala entolongweni yemlondolozi lekhami phose okwenyanga ezimbili andubana bakhululwe ngemali yesibambiso eyebheyo. Umnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo omunye wamagqwetha abamelayo uthi umantshi wedlulisele ukuthethwa kwaleli cala ekuqaleni kwenyanga ezayo mhlaka 3 kulandela isicelo sabo sokuthi amapholisa azofakaza kulolu daba.
Okwenzakale namhlanje yilokhu bekufuze singene iqalise ikhesi i-defense case. Ngokuthi i-defense case sisho ukuthi khona bona ngokwabo bonabo abetheswa icala babe siyakuma le besitsho ukuthi kwahamba njani. Emveni sebekhulumile umthuthisi esebabuza imibuzo elethemba lokuthi uzaba uzenza inkundla ibafumane bele cala. Kodwa asisaqhubekanga ngenxa yokuthi esikukhangeleleyo ukuthi kulabasakazi esifuna ukuthi sibabize besakazele abalaba betheswa icala ama-client ethu. Abafakazi labo kodwa okwenza kube kungathi kuba nzimanyana ukuthi labo abafakazi ngamapholisi. So bekufuza ukuthi siqale sicele imvumo kumthuthisi ukuthi siqhubekele phambili ngokubana sicele sizame ukuthi sicele lawo mapholisi asibeze bona ukuthi bona bakhululekile na ukuthi bezokhulumela ama-client ethu. So isingesizathu sona lesi inkundla isivumela ukubana sipostpone kwenzela ukuthi senelise ukuthi siyedi ngalaba abantu sizwe ukubana bazafisa na yini ukuthi besifakazele ama-clients. So ngalokho indaba ipostponwe to mhlaka 3 February.
Icala abeletheswayo
lokho lifana yini? Akukho okuguqukileyo.
Hayi, akukho okuguqukileyo. Icala lokho eliqhubeka la icala leli selifike kodwa kwelinye ibanga, ingathi istage eh, ngoba ekuqaliseni kwakuyi state esasibiza ababo abafakazi kathesi sowungaba laba bethethwa icala ubana betsho bona bekhulume indaba yabo ngamafitshane singathi ngesilungu i-defense yabo.
Lo mnumzana Kwanele Mbongeni Nxumalo, omunye wamagqwetha amela amalunga eMthwakazi Republic Party esixoxelayo ekobulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ekwethekeleleni kwakhe kwele Ukraine unobhala obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe womhlaba. U-US Secretary of State Antony Blinken uthi ulethemba lokuthi imizamo yakhe yokwehlisa ufuthelana phakathi kwele-Russia lele-Ukraine izaqhubekela phambili ngokuthula, kodwa uzakuya ngokuthi umongameli Vladimir Putin wele-Russia laye ulesifiso sokukhomisana umlotha na. Ele-Russia lona liyalandula ukuthi yilo eliloqalo njalo lemba phansi induku lisithi kalifuni ukuthi ele-Ukraine libe lilunga ele-NATO.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni lapho kuthengiswa ukudla kwele South Africa. UMahlangu osebenza labanye abadabuka eZimbabwe eduzane leJohannesburg uthi bakhathazekile kakhulu ngokwenziwa ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-Economic Freedom Fighters labenhlanganiso ye-South Africa First. Yona ixotsha abokuza okuthiwa kabala maphepha aqondileyo emkambo lezindlini abahlala kuzo. UMahlangu uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
According to inkulumo yakhe uMalema, yena akasixotshanga, azange athi amazebobheni ehambe. Yena uthe ufuna maybe kube yi-50-50 or ama-South Africans ebe maningi. So kungaqhubeka kunjalo, which means kuzaba le retreatment, kuzaba lokugunyelwa kwabanye abantu, then sizama ukuwasibiza ama-South Africans. But akusiyo abantu labantu abafuna ukusebenza, ngoba bona ama-South Africans uma besebenza eqinisweni bafuna ukusebenza ngeyabo indlela. Ama-restaurant ayenza imali ikakhulu ngama-weekends, so bona ngama-weekends abasebenzi. That's why abelungu engafuni ukubaqhatsha, hhayi ukuthi abafuni ukubaqhatsha just because of bona bengavele behambe e-ofini Israel ukuthi bayijike emsebenzi, bazojika bayekutshela ezinye izitori or i-weekend vele abayisebenzi, ikati i-weekend eyenza imali.
Ye, siyabona njalo kulalo hlelo lokuthiwa Operation Dudula, alethuki ngakho konokho futhi.
Besikubonele kudeni lapho esihlala khona thina ngani abakafiki. Kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngapho, siyakubona kugcwele ku-social media la kumagrupini amaningi, siyakubona bakhuluma ngapho. Kodwa kwesinye isikhathi uyazitshela ukuthi uzabona ngakho, ngoba eqinisweni awukho mnandi vele. Stress sihlale evalweni, hhayi simqamba amanga njengamanje, asikwazi ukuthi kwenzakalani. So sizitshela ukuthi whatever abazakwenza yikho lokhu esizohlangana nakho lathi, ngoba sikwazi ukuthi bacabangane. Sikubonile kuma-social media kunoku bekwenza hlabela ngakho, asiyazi ukuthi baplanani ngathi.
So lihleli nje kuphela-ke, alikwazi ukuthi kuyahamba njani.
Sasihleli kuphela thina, sisela njaba whatever bakudube kuzenzakala yini eqinisweni.
Yes, sibona khonoku kwenzakala ngesikhathi kula khona kwama-special Zimbabwe's permits, ongani lokho kuhlupha futhi. So kini kutshoni konke lokho?
Kutsho ukuthi vele impilo yethu ngani izoba nzima e-South Africa as long kungela kukhulumisana, ngoba asikezwa ngani kuyakhulumiswana, kuyakhulumiswana. But cabanga ukuthi vele kuzaba nzima. Bekungcono ama-permit ekhona, ngoba iningi lethu iningi labantu bebecatha ngawo ama-special permit lawo. But manje uma esengasekho asefaka wonke umuntu enkingeni. Lawo oyabuzithule phepha ele-South Africa, inkinga izokufaka kuphela ngoba phela uyazi ukuthi kuzenzakalani mase kunjalo so mase ungasela ama permit
njalo siyakwazi ukuthi abantu abaningi osebenza labo bala ama permits ona lawo ngakho ke nxa sokubuya njalo labo malema kuyahlupa lokho akulikhahlamezi kakhulu
yasikhahlameza kakhulu yingxoxo esibhekane nayo yingxoxo manje vele sikhuluma ngayo ayikho eyinye akasihlukumeza kakhulu sokuhlukumeza kakhulu malema bengumuntu athethe imthembi kodwa ma esenza so hayi which means I'll still a backup two minutes isimele sisitshele ukuthi whatever okuzayenzakala yikho
kulabanye yini asebecawa ngokubuyela ekhaya kumbe vele ekhaya lakho kubuyele
hayi kwamanje akula muntu okhuluma ngokubuyela ekhaya abantu bazitshela ukuthi hayi iwafa wafa okufile masikuthi siyaphathapha but ukuthi sibuyele ezimu ngesinye isitori sebe sikhuluma ngaso unless ma kuyikuthi asisela enye iplani asisela enye indlela esizophila kuyo nxa kusebe singenele laba esihlala khona emafletini yikho esizabona khona ukuthi hayi manje impilo isinzima kodwa bengakele ukuthi singenela which means besithotha emsebenzini sisaqhubeka sisele e-South Africa ngoba akwenzi sithetha ezimbabwe lakho kunzima njengamanje akula msebenzi e akula plani vele akubonisi ukuthi kungavuka nje kule kungcono dala sihambele namanga
bangalixotsha-ke imisebenzi-ke kuyahamba njani kona
hhayi soncinga babudule dala thina dala sincinga thina njengabantu lekabuya bomthokazi dala sihlupheka kakhulu sisancinga sizohlanganisa ayikho into esingayenza unless ma sokunzima nzima wathi azokunzima nzima yike sizohamba funa hhayi nothi manje usase-eli bamthembu asingiqambelani amanga yebo sihlalele evalweni but sase-eli ukuthi sicabanga ukubuyela ezimo to early
ye phoselokugcina mahlako
hhayi mina engikuthoyo kuphela ukuthi hhayi unkulunkulu nguyaziyo abafowethu kena abayenza kota abafulanayo kodwa unkulunkulu nguyaziyo asazi bazogcina ngani but thina ukubuyela ekhaya njengamanje hhayi yinto engekhoyo vele asikucabani asingiqambelani amanga hhayi angezwa vele abantu abacabanga ukubuyela ekhaya siyasebenza sihlala amazimbabweni imoli yonke le ngisebenza khona lamazimbabweni yibo bodwa yibo bodwa yithi sodwa azingiqambelela amanga hhayi sizabona ngakho ukuthi bazayizayo
lo umnumzana Nhlanhla Nzuza Mahlangu osebenza endaweni yokuthengiswa khona ukudla ubexoxa lo Kips Dube esejohannesburg kwele South Africa kwezemidlalo olwesibili olwedluleyo lube lusuku oluhle kakhulu kwezemidlalo kwele Zimbabwe njengoba amaqembu amela ilizwe emidlalweni etshiyeneyo enqobile kumidlalo yawo. UJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu labesilisa elimela ilizwe emidlalweni kakhilikithi lona elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Chevrons linqobe leSri Lanka ngamaranzi angamashumi amabili lambili emdlalweni wesibili ohlobo lwe-One Day International. Le midlalo isetshenziswa yinhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ngomnyaka ka-2023. Njalo ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evan uthi bajabule kakhulu ngokunqoba kwabo loba yena engasayenelisanga ukufikisa amaranzi alikhulu.
Khona kuyadanisa ukuthi kusele kancane ukuthi ngitshaye ama-runs alikhulu kodwa okuqakathekileyo yikuthola ama-runs aphathise iqembu. Sisebenze kanzima ukuthi siwathole ama-runs kodwa kusiphathisile ukuthi uRegis uqale kuhle okwenze kwaba lula kimi loShon njalo sonke nje esitshaye ibhola sidlale kakuhle kokuthi akumangalisi kumdlalo wesithathu ozayo ozaba khona. Omunye wethu uzachaya ama-runs alikhulu.
Uevin ukhitshwe esechaye ama-runs angamashumi ayithoba munomunye lanye 91. Iqembu leZimbabwe lithole imiklomelo eyi-10 ngokunqoba elikwenze ngolwesibili njalo lawa maqembu azadibana njalo ngolwesihlanu emdlalweni wesithathu wona ozehlukanisa elinqobileyo lelinqotshiweyo njengoba kumdlalo wakuqala eleSri Lanka linqobe nge-5 wickets. Kusenjalo iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elaziwa kakhulu ngegama elithiwa Warriors limangalise abalandeli bomdlalo wenguqu kunqoba elikwenze eleGini nge-2-1 emdlalweni walo wokucina wesibaya sikagroup B kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseCameroon. Wawucubungula ezemidlalo uWashington Sbanda uthi iqembu leZimbabwe belingeke liphange liphelelwe ngumphako ngabe abaqeqeshi bebekhetha kuhle abadlali.
Mina ngokubona kwami ngibona ngani-ke umqeqeshi onguye kade ethungamela iqembu leli uNomeni Mabheza bekufanele enze ngcono ikakhulu kubadlali abanye sibabone bedlala emdlalweni. umkhuhlane wegini abanjengabo Khudama Hachi labo Zemora ngabadlali abalohlonzi njalo ngabadlali abagijimayo esikhangela ubana ke ngabe baphiwa amathuba emidlalweni lesemuva bese ngenza ngcono.
Iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yalo lihlezi emsileni wengalani yesibaya sika Group B lilemiklomelo emithathu ngemva kokuba linqotshwe nge-1 kanyange leSenegal emdlalweni walo wakuqala, kwathi kwesibili linqotshwe nge-2-1 ngeleMalawi. Kolunye udaba olumelana leqembu elimela ilizwe leZimbabwe kwezemidlalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wehockey linqobele Uganda nge-5-0 emdlalweni walo wesibili kumncintiswano we-Africa Cup of Nations oqhutshelwa elizweni laseGhana. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe linqotshwe nge-3-0 leSouth Africa. Iqembu leZimbabwe likusibaya sika Pool A ndawonye leSouth Africa, iNamibia kanye leUganda. Kusibaya sika Pool B kuleZambia, iNigeria, iKenya kanye leGhana. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSthandwa.